Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 3, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe.
Tiri kukudzira kuti dai hurumende yawedzera kunyanya kutesta kuhaa kuita vanhu zvinoisa kuti izotikwanise kubata vanhu vane chirwere ichi. Uyezve kuti vanyatso kuita hatinoti contact tracing yakanyanya.
Hurumende yokurudzirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa chirwere chaCovid-19 munyika.
Mutengo weflower wakaderawo uchibva pamari inoita 3150 pe 50 kgs kusvika pa $2,136.89. Saka ndo zvanyanya kuita kuti mutengo wechingwa udererewo.
Mutengo wechingwa wodzika muzvitoro zvemunyika. MDCT yoenderera mberi ichidzinga nhengo dzeMDC Alliance mumakanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro. Pavanhu ava pane gumi vakabva kuSouth Africa, vaviri vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 173. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi manomwe nechimwe nemazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 71,236. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2,836. Nyanzvi mune zveutano dziri kuyambira kuti hurumende itange urongwa hwakakura hwekuongorora vanhu vari munyika chirwere cheCovid-19 sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira asi vasina kana kumbobuda munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nezuro pavanhu gumi nevaviri vakabatwa kuti vane utachiona hwecoronavirus, vaviri vagari vemunyika vasina kumbobuda uye vasina kumbosangana nemunhu ane chirwere cheCovid-19. Nemusi wechitatu pavanhu gumi nevana vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19, gumi nevatatu vakabatira chirwere ichi munyika uye gumi neumwe havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Ukuwo nechipiri pavanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, vanhu vatatu vakabatira chirwere ichi munyika muno uye vaviri havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Kukwira kweuwandu uhu ndokunonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano imviro-mviro yekuratidza kuti munyika mune vanhu vane COVID-19 asi vasati vaongororwa. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vati vari kunetsekana nekukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vagara vari munyika, vachiti kunyanya avo vanenge vasingazivikanwi kuti chirwere ichi vakachibatira sei. VaMatara vati zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuongorora veruzhinji munyika sezvo zvava kuratidza kuti panogona kuva nevane chirwere ichi asi vasingazivi uye vasingazivikanwi nehurumende.
Manhamba emalocal transmission panguva yadarika kunyika iyi anga ari wawo mashoma zvekuti tanga tisina kunyanya kuita worried but from mazuva abva kudarika yatikona kuti manumbers achona ari kuramba achikwira ende chiri kunyanya kuita kuti tive worried now ndechekuti malocal transmissions acho ari kungotaurwa but haasi kuzivikanwa kuti munhu anogona kunge akawana kupi chirwere zvinoreva kuti panogona pane vamwe vanhu vari kutofamba mumacommunities medu vane chirwere checovid chisina kubatwa chisina kudiagnoswa saka ndo zvatiri kunyanya kuita worried nazvo izvozvo saka tiri kukudzira kuti dai hurumende yawedzera kunyanya yaya kutesta kwaari kuita vanhu zvinoisa kuti izvo tikwanise kubata vanhu vane chirwere ichi uyezve kuti vanyatsokuita tinoti contact tracing yakanyanya
vamatara vati kuungana kuri kuita vanhu vachitsvaka chauviri zvakadai sepamitsetse yehufu pamabhanga vachitsvaga mari uye mukutsvaga zvekufambisa inzvimbo dzinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vatapurirane chirwere ichi
tikuona kuti vanhu vanoswera vari mumakiwe hupfu vanhu vari mumakiwe shuga vamwe vari mumabhanga tinoona sekunge ndiyo nzvimbo dzinogona kunge dziri kupanana vanhu chirwere ichocho nekuti panzvimbo dzakadaro hapana inonzi social distancing iya vanhu vanenge vari padhuze nepadhuze saka vanogona kunge vachipanana muziya chirwere checovid munzvimbo dzakadaro kusanganisira even mumabhazi mumazupo matinoona vanhu vakawanda uye pavanenge vakamirira mazupo
izvi zvatsigirwa nevaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance dr henry madzorera avo vati kukwira kwouwandu uhwu mucherechedzo wekuti chirwere chiri kupararira vamadzorera vakurudzira kuti hurumende itore matanho chirwere ichi chisati chaputira nyika yose
tizvo zvakakurova nezvekuti chirwere chakuda kutanga kupararira zvino tirimu sizini yedu yechando ndonguva yatinowanzana mafuru akawandisa saka local transmission yataa kuwanai inoda kuti titeste nesimba tichitesta vanhu vese tiita mamesures ari moserious
vamadzorera vatiwo hapana chakaipa kuti hurumende painobudisa uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi itaure nzvimbo dzinenge dzawanikwa vane chirwere ichi vagara vari munyika vatiwo vanhu vakaziya kuti chirwere chava munharaunda yavo vanokoshesa zvakanyanya kutora matanho ekuzvidzivirira
zvee tinokumbira kuti hurumende kana ichipa mareports okuti izvo kwazoita macases akati ecovid-19 kumidlands ngavatiziwe kuti papi pacho kumidlands ari kumbizo here ari kumbizo 19 here kumbizo 16 here toda kuziva kunenge kune chirwere chedu tizive maepicenter edu kurauti nzvimbo dzakaungana chirwere chedu so that vanhu vari munzvimbo idzodzo votorawo maprecautions akawedzerwa kudarika evanhu vari mune dzimwe nzvimbo dzisiri kuita transmission
mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vabvumawo kustudio 7 kuti kuburitsa nzvimbo dzinenge dzichigara avo vanobatwa nechirwere ichi munharaunda dzemunyika kunogona kubatsira kuti vanhu vatore matanho akasimba ekuzvidzivirira kuchirwere ichi
zvinobatsira hapo ine way yekuti tikati pasheratoni pane vanhu vakati yakwira pane vane vakuzivawo area zvokunzi kana void
pavabvunzwa nezvematanho achatorwa nebazi rezveutano kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairas vagara vari munyika vamujiri vati vanga vachida kumbotsvaga ruzivo nezvazvo kubva kuvashandi vakasiyana-siyana vemubazi iri Zimbabwe sedzimwe nyika pasi rose iri mubishi rekurwisa chirwere checovid-19 icho chabata vanhu vanodarika mazana matanhatu negumi nevanomwe uye pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nerimwe uye vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvishanu kusanganisira vanomwe vemuzimbabwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti mutengo wechingwa wadzika kutanga nhasi kubva pamadhora makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti $79 kuenda pamadhora makumi matanhatu nematanhatu kana kuti $66 emari yemunyika parofu zvichienderana nemutengo wedhora rekuamerica pamusika wemari weforeign currency auction system wakaparurwa nereserve bank of zimbabwe masvondo maviri adarika izvi zvakaziviswa nezuro kuvatori venhau nhasa chigaro wesangano iri vatafadzwa musarara Bachiti Grain Millers Association of Zimbabwe na Governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, wakaita musangano nguva pfupi yadarika pavakawirirana kuti vanogaya upfu vawaniswe mari yekunze izvo zvadzikisa mutengo wechingwa pamusika. Vamusarara vakati musangano wavo uyu vakaitwa mushure mekuparurwa kwemusika wemari yekunze nebhanga guru renyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuderera kana kukwira kwemutengo wemari yekunze pamusika wemari ndiko kuchave nechekuita nemutengo wechingwa muZimbabwe kusvika zvinhu zvagadzikana nekuti gorose riri kutengwa kubva kunze. Ngatinzwei Dr. Chitambara vachitsanangura.
Matauriro avo ivo veGrain Millers Association of Zimbabwe vari kutaura iwo kuti mutengo weflawa wakaderirawo uchibva pamari inoita 3150 per 50 kgs kusvika pa $2,136.89. Saka ndo zvanyanya kuita kuti mutengo wechingwa udererewo kubva kumari yamataura inoita $79 pa loaf rega rega kusvika pamari inoita an average ye $66 pa loaf rega rega. Saka ndo chikonzero chikuru chavaburitsa chavaparura kuti ndo chakonzeresa kuti mutengo wechingwa unge uchidererawo zvakare.
Ndiani anofanira kunge achitara mutengo wechingwa, Dr. Chitamba?
Vanotara mutengo wechingwa ndivo vanobika chingwa ivo mabakers. Pane maprize maviri aripo. Pane yekutanga wholesale price, ndo price inotengeswa nayo chingwa kuma wholesalers. Then vanotarawo zvakare yavanoti retail price, ndo inozotengeswa muzvitoro nevanhuwo zvavo vanenge vasina kutenga chingwa chekunodya mudzimba dzavo.
Ndezvipi zvikonzero zviri kunyanyoita kuti chingwa chikwire mutengo munyika?
Nenyaya yekuti kurimwa kwegorosi munyika kwanga kwadirira zvakanyanya. Vanogadzira chingwa vari kutopona nekutenga gorosi kunze kwenyika. Saka vanotoendawo pamusika weforeign exchange auction kuti vange vachitengawo maUS dollar avanoda kunge vachitenga gorosi kubva kudzimwe nyika. Saka zvavari kutaura izvozvi zvakaringana panyaya yekuti rate ravanenge vawanawo iroro ndo mari yavanozoshandisa kunge vachitenga gorosi. Saka rate iroro rinozodeterminawo zvakare rine chekuita nemutengo unozotengeswa nawo chingwa. Ndosaka vava kutaura kuti kubva pari zvino tichienda mberi mutengo wechingwa unenge wakudeterminawo zvakare average exchange rate yepa auction market kunowe ndokwavanenge vachiwana foreign exchange yekutenga gorosi kune dzimwe nyika.
Matambudziko aya angagadziriswa sei, Dr. Chitambara?
Itambudziko reyatingati pachirungu production. Asi chakakosha ndechekuona kuti senyika tikurima gorosi rakakwana ryatinogona kunge tichishandisa senyika rinomita manids nemademands evanogadzira chingwa kuti tisarambe tichisangana nedambudziko rokuti tinoda kuimporta gorosi kubva kune dzimwe nyika. Saka production yegorosi yakaimprova, supply yakaimprova, zvinobatsawo zvakare kuti vanogadzira chingwa vasadi kuramba vachiimporta. Zvoitawo zvakare kuti mutengo wechingwa unogona kustabiliza. But of course zvakawanda zvinoita kuti mutengo urambe uchikwira even takakwanisa kunge tichizvimira gorosi redu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura neStudio 7 vari parunhare muHarare.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pa Panguwa iyo Kenya irikurwisa dambu ziko rechirwere che COVID-19. Nika iyi ya katarisa naone dambu ziko guru revanasika na wadiki waru kubata pamuviri munguwa iyo lockdown iyi. Mumwezi mitatu wanu waru mlockdown wasika na wadiki waru pasipe makore makumaviri. Wanushika juru zana ni makumi mashanu nezviviri wakabata pamuviri. Uwandu unudarika shukawu makumi mana kubamu zana pamwezi wega wega. Makambani mwa Amerika agaita se Coca-Cola, Adidas, Ford ne Lego arikurangwa kushandisa Facebook kuti ishambadze zvigadzirwa zvavo uye achibvisawo mashoko awo ekushambadza zvinhu zvavo ari padande mutanda reFacebook nechekare. Makambani aya arikubatana achikomekedza Facebook kuti irwise zvakadzama kushandiswa kwemashoko eruvengo pamwe nemanyepo munzvimbo dzepadande mutande dzinenge dzichitaura nyaya dzekuvhota. Asi Facebook inoti yagadzirisa zvimwe zvichemo, asi makambani aya ari kuti Facebook inofanirwa kuita zvakawanda. Hondo pakati peMDC Alliance inotungamirwa na Nelson Chamisa neMDCT iwe iri kufanira kutungamirwa na Muzvare Thokozani Kupe iri kuramba ichienderera mberi zvichitevera kudzingwa kubva mukanzuro yeHarare kwemakanzura mana ebato reMDC Alliance. Izvi zvauya mushure mekunge munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora vanyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vachivazivisa kuti makanzura aya akanga asisiri nhengo dzebato ravo. Makanzura akadzingwa aya zvichitevera tsamba yakanyorwa navaMoyo anoti vaDanford Ngadzore vanomirira Ward 16, vaGrisworth Mandere weWard 44, vaJason Kautsa weWard 37 pamwe navatonderai Chakaredza vanokanzura weWard 31. Studio 7 aina ukwanisa kunzwa kubva kuna vaMonzora kuti vatipe zvizere zvikonzero zvekudzinga makanzura asiri ebato ravo. Asi vangadzore vanoti havana kushamiswa nezvakaitwa zvekuvadzinga mukanzuru sezvo vachizivikanwa nekutsigira kwavo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Ndamatambira chose ndangana gandichoze zvekuti tsamba iri kuuya ndakauzwa kare kare, and my position was very clear from the beginning. Kuti ina nditengesi, ini ndrozi ya nakandivotera. Wanakavota kwa hati sikizi wanakavotera MDC Alliance na wachamisa na MP Joana Mamumbe. Tose taka kukinya na mzule mtsindo. And I knew kuti I would never betray my people and my residents. Ndakawa funza wa marizi ndo tungamirira. What is the position? Wakanoza shukita. So I never betrayed and now tengesa. And I don't regret, I don't really care.
Saka zvii zvamuri kuti makasunga mushure mukunge mataura nevagari vamai mirira matano hapa amuri kuzotora.
Pandakataura nevagari, vagari vanga vari very clear kuti isu muno muwadi 16 takavhotera MDC Alliance vakuna kanzela MP na president. So iwe enda uita sokuti takataura katakaita pavhoti ya 31 July na 2018 usavha wakapa chinangwa ichocho zvinobatsira kuti patichaenda kwose tishange tiinewe voti dzakavhota. So that was the message ndakateerera, and they have tried to engage iwo vanaMonzora nevamwe. Pandakaona kuti inini semutumwa I will never betray sokutumwa nakaita nemaresidensi.
Saka muri kuti here mucharamba muchishanda kuita basa ramaa muchiita sakanzura kunyange zvazvo musisiri munhu anenge achienda kumisangano yekanzura?
Ichokwadi handisi kuzomira basa rangu. I've been a community leader before. Ndaimirira maresidensi andavakanzera. That's why maresidensi vakatondivhotera kuti ndive kanzera. And I'm the coordinator of the residence forum kwenguva refu. So I will just go back ikoko and provide necessary leadership. Amatambudziko akawanda chose anga ari muwadi mamwe andakakwanisa kundisorove namwe andakakundikana, but I'm sure the 50% chakubatsira zvekuti maresidensi chienda mberi.
Iro bato renyu reMDC Alliance rine zvariri kuitawo here panyaya yekuramba nhengo dziri kudzingwa kubva kuparamende iye zvinotaa kuona nhengo dzaakudzingwa kubva kumakanzuro?
Bato redu obviously rinotora matanho akasiyana-siyana, but ini sakanzura wechidiki I believe kuti kwatiri kuenda solution in law and politics. So political solutions dziwane zvai going to pursue and make sure that it achieve a change in Zimbabwe.
Avanga vari vaive kanzura weWard 16 vaDanford Ngadzore vachitaura vari panhare vari muHarare neStudio 7.
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Magadi mashamaro se Studio 7 ndinoita utakaza ndiri ku South Africa go. Tunda kuti mundibvunzewo kuhurumende kuti painoti ekokesha ishadiwa kubhaniwa, but ndoda kubvunza panonzi pokuti apa kauri kuti munhu ukahora mari kana dziri kupinda mari richipindira mukadhi, ukaenda kukadhi kubank kunopuwa kana 200 bond kana kuti 400 bond pazuva, apa mukadhi manga munenge mune 3000. Saka kurova kuti ndosaka vanhu vachizoti vanobvisa mari yavo mumakadhi vachiisa mari yavo muekokesha kuti vatatenga kene ekokesha kana kuti akwanise kutumirawo kana mhuri. Dziri kumusha kana dzingava dziri kupana gutuko kana dziri kwana mupfuna nabhindura kuti kupi nokwanisa kutumira mari neekokesha. Saka zvino kana vachiita ekokesha ibvisire, saka vanga vati vanhu vashandisei chitori nano kuti vanhu vashandisa ekokesha, nekuti vashandi vavo hurumende vose vanonga vachingokorera mari yake iri pai, mari yake ngeri kuti mushanda iri muekokesha. Saka ekokesha ndionese kuti ibvisire zvangu ekokesha kana ndisei, ndatenda zvangu.
Zita ndiita Robert Chitando, ndiri muno South Africa. Ini nhango nyaya yangu iri pakuti kumudzidzisi wese, kuvafundisi wose, vakuru vemakereke, vakuru wose, mabhishopu ose, kereke ipi neipi, kuri vachechi ipi neipi, ini zvangu ndanga ndine chidzidziso kana maonero angu okuti ndoda kupausa muono kuti vafundisi, vadzidzisi, mabhishopu, vakuru vemakereke, munhu wekereke haapindi mumatongerwo enyika, haapindi mubato. Mufundisi, bishopu, mukuru wekereke, basa rake nderekunamata kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka, kwete kuti vapindire mukati menhau dzematongerwo enyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mitambo nyanzvi munyaya dzeutano munhabvu dzabuda negwara rezvinofanirwa kutevedzerwa nezvikwata kuti nhabvu idzoke pasina njodzi yekupararira kweutachiwana hwecoronavhairas kuvatambi vebhora. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru wanamazvikokota ava Dr. Edward Chagonda vanoti vaendesa zvakabuda nazvo kupremier soccer league vaine tarisiro yekuti zvikatevedzerwa mutambo uyu unodzoka zvekare munhandare. Vachagonda nekomiti yavo vakapiwa basa rekubuda negwaro rine nzira dzinofanira kutevedzerwa pautano kuti nhabvu idzoke zvisina njodzi. Komiti iyi inosanganisirawo zvekare vaNicholas Mnyonga avo vanotungamira zveutano musangano reZimbabwe Olympic Committee. Asi vachagonda vanoti havakwanise kuudza veruzhinji zvabuda nazvo sezvo zvichifanira kutanga zvasvitswa kuhurumende neveZifa. Vachagonda vanoti varusangana neZifa mangwana apo vachasvitsa gwaro iri vaine chivimbo chekuti richange rave kuhurumende svondo rinouya. Asi vachagonda havana kuvanza kuti zvimwe zvezviri kudiwa kuongororwa kwevatambi kuti vane utachiona hwecoronavirus here kana kuti kwete pamwe nezvimwe zvekuedza kudzivirira utachiona uhu. Nabvu mune dzimwe nyika yave kutambwa asi muZimbabwe haisi pamitambo yakanzi dzoke iko zvino nehurumende nekuti ine kusangana kwakanyanya. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti kana zvikaita sei nhabvu haifaniri kudzoka musina vatsigiri vanenge vachiona mitambo sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Ndofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude because mateam ese anosurvivor nekutora mari pagedhi kuti mutambo musina vanhu hazviti hazvibude.
Mumwe mucheveri womutambo uyu vaOliver Musongoro vanoti vanonokerwa nemitambo sezvo gore rava kutopera mitambo isina kutambwa. VaMusongoro vanoti nhandare dzemuno dzakakurisa kudarika vanhu vanopinda zvekuti vanokwanisa kuona mitambo pasina njodzi yekutapurirana coronavirus.
Tanonokerwa nekuona bhora gore ratopera tisiramboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuvakomodita vanhu vachiona vasingambotya zvecovid zvinezvi kana vakaita social distance kana 3-4 meters yayo chaiyo pamunhu akagara mupeika ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Mitambo yakawanda mupremier soccer league iri kutadza kukwezva vatsigiri vanosvika mazana mashanu kana kuti 500 muchirungu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vajustice Muzanenhamo vanoti mitambo panguva ino ine njodzi.
Mamirira zvakati tezvo chete chino sipoti singare kana chinofanira kumira totanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi richapera here tichitsvaga solution kana tasvika ipapo zvinotozvisina.
ZIFA inoti iri kutarisira kuti zvinhu zvikafamba zvakanaka nhabvu munyika ingangodzoka muna Gunyana.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezviri kuitika mukurwisa dambudziko recoronavirus munyika.
Zvungu yedu yapera regai chimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe. Hurumende yokurudzirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa covid-19 munyika. Mutengo wechingwa wodzika muzvitoro zvemunyika. MDCT inoenderera mberi ichidzinga nhengo dzeMDC Alliance mumakanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.